Nyaya ari kupomerwa iyoyo inonzi offending people of a certain race or religion, or alternatively criminal nuisance. Zvichibva pakuprofita kwavakaita ivo vachiti mutungamiriri wenyika achafa musi wa 17 Oktoba. Saka takati isusu mutemo iwoyo une kakumbunikidza kwauri kuita kubatirira kodzero dzavo vamugadza, kodzero dzavo nopuwa neconstitution. Saka nokuda kwaizvozvo takaita chikumbiro chekuti nyaya iyi iendeswe kudare repamusoro reconstitutional court nokwanisa kutsanangudza kuti kuvatongera nyaya iyoyo kutyora kodzero dzavo here kana kwete. Saka chikumbiro ichocho chakange chichipikiswa nemachinjisi ehurumende maprosecutors. Asi nhasi mutongi Sabarauta waona zvakakodzera kuti nyaya iyoyo iendeswe kuconstitutional court.
Saka ichanzwi kwariini kudarire pamusorosoro uku?
Uku inototora nguva yakatorebesa, hatisati tatoziva nekuti so nemaprocesses ariko nokuda kusvika kana gore.
Saka izvi zvinorevei kuna iwo Pastor Mugadza?
Kuna Pastor Mugadza zvinoreva kuti izvezvi vasununguka, havasina nyaya yavachiri kuuya vachiripota kumatare. Takamirira kuti dare pamusoro ritonge mutongo wavo. Saka yambosendekwa nyaya iyoyo.
Mutemo upi wamuri kupikisana nawo uri mubumbiro?
Bumbiro remutemo rinotipa kodzero, freedom of expression, freedom of conscience, freedom of protection by the law. Zvese izvozvo zvinochengetedzwa neconstitution.
Tichitarisawo mamiriro ari kuita nyaya idzodzi kana kuti nyaya iyoyi kumatare edzimhosva, tingatarisa here kuti zvinhu zvingadzora vamugadza mashandiro avari kuita basa ravo?
Maonero angu hazvina chavakanganisa maitiro avo, nokuti vari kuona mafungiro avo achionekawo nedare kuti mafungiro asiri asina musoro, asi kuti anogona kunge achiratidza kuti pane kakumbunyikidzika kare. Saka zvinotovakurudzira dzimwe nguva